vachitaura nevatori venhau mushure mekushanyira zvirongwa zviri kuitwa nekanzuro yeguta reGweru nhasi masikati. Vatsvangirai vati makanzuro ari munyika akatarisana nematambudziko akafanana anosanganisira kushayikwa kwemari yekuita mabasa anotarisirwa kuita nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi. Vachipindura mubvunzo wekuti bato ravo ringabatsira sei pakugadzirisa matambudziko akatarisana nemakanzuro aya iro risiri muhurumende, vatsvangirai vati zvakakosha kuti bato ravo rigare richiziva mashandiro ari kuita makanzuro ari munyika uye matambudziko akatarisana nemakanzuro aya pamwe neveruzhinji, sezvo bato ravo richitarisira kuzotonga nyika.
We are part of government. We are part of local government. The MDC is controlling how many cities? Almost 30 cities. And it is our responsibility outside central government to ensure that those who have been deployed to manage local government are pursuing social democratic values and agendas of the MDC. And it is our responsibility to supervise them and to find out what their problems are. We know that some of the impediments that have been put across are largely political. Some of the unplanned settlements that we see in cities is try to neutralize the MDC support base, but it doesn't help.
Vatsvangirai vashanyira misika iri mumisha yeveruzhinji yeAscot, Mambo, Mukoba 6, 14 pamwe nemukoba 15 vakazopeta kushanya kwavo panzvimbo yeRange Booster panopomberwa mvura inomwiwa nevanhu muguta reGweru. Mukushanya kwavaita vatsvangirai vagamuchirwa nemufaro nevanhu vakasiyana-siyana, uye vamwe veavo vakwanisa kuonana navo vataurira Studio 7 kuti kunyange hazvo vatsvangirai vasisiri muhurumende vane vimbo yekuti vanogona kubatsira veruzhinji kubuda mumatambudziko avari. Mumwe weavo vane maonero aya ndevamwe amai vanotengesa paflea market yepamukoba 6 avo vangozvidoma nezita rekuti amai Ndlovu.
Aiwa, toda kuti vativakirewo pekuisa zvinhu zvedu pasina zuva, pakuti kana mvura ichinaya hatinaiwi. Sezvo muchingoonawo zvakadai, ndo dambudziko zhinji ratiri kusangana naro pano. Zvakatiomera zvisingaiti, saka sekuita kwavaimboita kudhara nangu asiri muhurumende toziva kuti zvichaita saizvozvo.
Vatsvangirai vati vari kusiririswa zvikuru nenyaya yekuti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vave kurarama nekutenga nekutengesa zvinhu nekuda kwekuti hakuna mabasa. Vati vanopokana nenyaya yekuti vemakanzuro vadzinge vanhu vanotengesa mumigwagwa, vakakurudzira vemakanzuro kuti vagare nevanotengesa ava pasi vataurira nekuti matambudziko anounzwa nekutengesa mumigwagwa angapedzwa sei. Pavabvunzwa kuti bato ravo rasvika papi neurongwa hwekuratidzira hwavakati vachaita senzira yekuratidza kusafara kwavo neutongi hwehurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vatsvangirai vati bato ravo harizi kuda kungoratidzira zvisina kurongeka zvinogona kukonzera mhirizhonga nekudeuka kweropa, vakati vachiri mushishi rekutaura nevatsigiri vavo pamusoro peurongwa uhu. Vatsvangirai avo vataurirwa neumwe wechidiki nezvekutadza kwake kuenderera mberi nechikoro nekuda kwekushaya mari, vakurudzira vechidiki kuti vasashandiswe munyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika asi kuti vaise misoro pamwe chete vatarisane nehurumende yezanu PF iyo vati ndiyo iri kuunza kutambura kweveruzhinji.
I feel sorry for these young people. The only message I have for the young people is that don't be used for violence, because actually all your effort, all your positive effort must be used to confront the people who have caused the unemployment rather than to fight amongst yourself. And we see this often, ZANU-PF youth being used to beat people and intimidate people. For what? That is what we have to discourage. They must know the causes of their plight rather than to try to react to influences that they will not be able to control.
Kunyange hazvo vamwe vagari vachiti havazi kufara nekusashanda zvakanaka kwekanzuro yeguta reGweru, vatsvangirai varumbidza meya weguta iri vaHamutendi Kombai pamwe nemakanzuro avo, vachivati vari kuedza zvese zvavanogona pakuita basa ravo nemazvo zvisinei nezvimhingamupinyi zvavakatarisana nazvo. Kushanya kwavatsvangirai kukanzuro yeGweru kunotevera kushanya kwavakaita kuchitungiza munguva pfupi yapfuura, uye vati vachaenderera mberi vachishanya kune mamwe maguta nemadhorobha kuitira kuti vanzwisise mabasa ari kuitwa munzvimbo idzi pamwe nezvimhingamupinyi zviri kusangana nemakanzuro aya. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.